Je kwata zviviri izvi ndizvo zviri pamusoro petafura FC Platinum iri pamusoro ichiteverwa neCapes United. Akaronga mitambo yemwaka uno yeCastle Lager Premier Soccer League. Haana kumbobvira aziva kuti ari kukanda machikichori mutambo zuva rekupera kwemwaka. Mutambo uyo uchasangana zvikwata zviviri zviri kurwira kutora mukombe weLeague. Ezvi ndizvo zviri mudariro muNational Sports Stadium mangwana apo FC Platinum iyo iri kutungamira makundano aya nepoint imwe chete iri kusangana neCapes United iyo yakavasona zvinotyisa. Pari zvino FC Platinum ine mapoints makumi mashanu nemapfumbamwe, CapES United ine mapoints makumi mashanu nemasere, zvekuti chikwata chinokunda mumutambo uyu ndicho chichaenda nemukombe mukuru uyu mumutambo unoshevedzwa neveruzhinji kunzi Winner Takes All. Asi zvikwata izvi zvikaita mangange, FC Platinum ndiyo inotora mukombe uyu sezvo inoramba iri pamusoro nepoint imwe chete iyo iri kutungamira nayo. Aka ndiko kekutanga munhoroondo yenhabvu muZimbabwe kuti zvikwata zvinenge zvakamira zvakadai zvisangane muzuva rekupedzisira remitambo, zvekuti shasha kubva mushasha ndiyo ichabuda mumutambo uyu. Muteveri wemutambo wenhabvu muzvare chiedza chidya usiku vanoti vanonokerwa nemutambo uyu vachiti ivo wakaoma kudoma kuti chikwata chichakunda ndechipi.
Mutambo uyu wakaoma uyu. Zvikwata zviviri zvikuratidza zviri kudhonzerana ende zvakasimba. Tikatarisa mamiriro akaita zvinoka, hazvichatonetsa kuti tizotingakunda ndeipi. But FC Platinum iri pamusoro iri paadvantage.
Vazhinji vatataura navo vane maonero akafanana namuzvare chidya usiku. Vakawanda vacho vachitivo CapES United ingadai yakatora mukombe uyu kare kare dai isina kudonhedza mapoints akakosha pamitambo neHerentals neYada. Kunyange zvakadaro, mwe muteveri weMagreen Machine vachiparewa vanoti hapana chavari kutya sezvo vari kungotora mukombe wacho varova mamani bags eFC Platinum.
Aiwa, hapa isi tagara tiri kutongohwina, hatina kana pressure. Tinazoona kuti matambiro ati timu yedu yese hati kutohwina, hatina kana pressure kana tiri kana kana hatitombovhunduka this time.
Asi muteveri weFC Platinum vaShakespeare Taruza vanoti chikwata chavo chakagadzirira zvakakwana zvekuti havasi kurova maGreen Machine chete asi kuti vachava zvindikita.
Gadzirira chakakwana, takagadzirira zvakakwana paizvo. Saturday tiri kurova 3-1.
Zvikwata zviviri izvi zvine vararidzi vatsva, Darlington Dodo weCapes United uyo akatora basa rakasiyiwa naLloyd Tembwe, naLizwe Sweswe weFC Platinum uyo akatsiva Norman Mapeza. Vararidzi vaviri ava varuda mukombe uyu kuti vapiwe basa iri zvachose. Mitambo yeCastle Lager Premier Soccer League yemwaka uno iri kupera mangwana paine mitambo inoti Chicken Inn vs Tier 1, Triangle vs Dynamos, Mushowani Stars vs Yada, Wange vs ZPC Kariba, Harare City vs Ngezi Platinum Stars, Blair Chiefs vs Herentals, Black Rhinos vs Manika Diamonds. Asi vakawanda vakamirira kuona kuti achaenda nemukombe wemwaka uno ndiani. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.